Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 9/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Easter Sunday ndo watinoti moyo wechiKristu nekuti ndiro zuva vaKristu ravanorangarira kumuka kwaJesu Kristu.
Vatendi vechiKristu muZimbabwe vobatana nevamwe pasi rose kupemberera kumuka kwaJesu kubva muvakafa.
Kugadzirisa leadership ndokunodikwa nokuti kwese zvinotangira kuutungamiriri hove inoora kutangira kumusoro saka zvokunoti waona hove yaora unobata bata kumuswe uku
Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti uori uri kufushunurwa neAl Jazeera unoratidza kuti nyika yave kuda vatungamiri vatsva. Tichakupai mamiriro akaita zvino mukaso Premier Soccer League umo zvikwata zvine mukurumbira zvatanga mwaka uno zvine mutsindo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatendi vechiKristu munyika vabatana nevamwe pasi rose nhasi mukupemberera zuva rekumuka kwaKristu kubva mune vakafa. Vatendi vaita izvi nenzira dzakasiyana-siyana kusanganisira kuimba nekunamata. Mukuziya nezvekukosha kwezuva ranhasi muchitendero chechiKristu, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reWorld Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata.
Easter Sunday ndo watinoti moyo wechiKristu nekuti ndiro zuva vaKristu ravanorangarira kumuka kwaJesu Kristu. Asi zvikuru ndiro zuva ravanorangarira kukundiwa kwerufu nesimba roupenyu muna Jesu Kristu. Saka izuva rakakosha zvikuru kuvaKristu. Haisi nyaya yenhoroondo yekutarisa kumasure kwemakore anodarika zviuru zviviri zvekumuka kwaJesu.
Munga jekesa here ipapo, Reverend?
Inguva vaKristu yavanorangarira kuti masimba oakaipa anowana mucherechedzo wawo wakazara murufu hauna simba kuvanhu vanotenda, uyezve shoko rekupedzisira ramwari harisi rekukundikana. Shoko ramwari rekupedzisira ishoko rekukunda. Saka vaKristu vanopembera vachirangarira zuva iri nenyaya yekuti upenyu hunokunda simba rerufu.
Ko vatendi vanopemberera sei zuva rekumuka kwaJesu iri, Reverend Mutata?
Zuva reEaster rokumuka kwaKristu ndiro rimwe remazuva anopembegwa zvakada kufanana nevaKristu vazhinji. Hongu vanogona kunge vane tutsika twavo tunosiyana, asi vazhinji vanopemberera zuva iri rinotanga nePalm Sunday kana kuti svondo remichingwe rozosvika pamusi wechishanu chakanaka roita mugovera, rozoti musi wesvondo vomuka mangwanani.
Vanenge vachiita sei apa?
Vazhinji vanoita rumuko mangwanani-ngwanani, votanga nemupiriro wesvondo rekurangarira kumuka kwaKristu, pamwe chete voita kupembera nekudya pamwe chete vamwe vanodya muviri neropa zvaKristu pamwe chete vamwe vanotoita mabiko chaiwo ekudya mafidlongo musi weEaster iwoyu
zvimwe chete here izvi kunyika dziri kumawirira kana kuti kuEurope nenyika dziri kumabuda zuva kana kuti kuEast
vaKristu vekuEast nevaKristu vekumavira zuva kana kuti yatingati Western Church yanga ine mazuva ekupembera Easter akasiyana asi tinoziva kuti pari zvino pane nhaurirano yekuti zuva irori rigopemberegwa sumwe chete ndechimwe chezvinhu chinosangana vaKristu vakawandisa pasi rese chinoita kuti vaKristu vakawanda vadlidzane ndo imwe yemark yatingati unifying mark yevaKristu vazhinji kupemberera kumuka kwaKristu.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reWorld Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vachitaura vari parunare kuGeneva, Switzerland. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa, vanoti zviri kuburitswa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera zvinoratidza kuti munyika mave kuda utungamiri hutsva. VaChamisa vanoti upfumi hwenyika huri kudyiwa nevashoma vakawanda vachinonga svosve nemuromo. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa kuti hurumende ichaongorora vose vari kunzi vaiita uori neAl Jazeera mukutengeswa kwegoridhe uye mukuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering. Vamwe vanhu vanomwe vakadomwa neAl Jazeera vakatotorerwa matano neReserve Bank of Zimbabwe sezvo mabhanga avo akanzi aone kuti avashandise mari dzirimo. Asi hapana kutaurwa kuti imari dziri mumabhanga macho. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaChamisa.
Munongozviona kuti nyika yedu yakuda kuti ichishanduka, pakuda kuti maoko ashanduke. Maoko ari paya anovhinza. Mukatarisa muromo iripo yei yakakura zvikuru madyira ayo inokokota gapu zvekuti upfumi hwenyika hwaparara. Mukatarisa here kubiwa kuri kuitwa goridhe? Pangotaurwa goridhe chete apa paAl Jazeera. Asi izvi chinongova chidimbu chezvabudiswa. Gomo guru harisati rabuda. Apa tangorakidzwa kadombo karvinga kadikidiki.
Sei muchidaro vaChamisa?
Pane nyaya yekuti kuchii chiri kuitika kuplatinum, kukromu, chii chiri kumboitika kumwe kwese kuna nadiamond. Ko chii chiri kuitika kumadrugs ari kungopinda ari kudya maridzo ndiani ari kutengesa madrugs aya? Chii chiri kuitika kunyaya dzetobhako yedu inoenda kunze kwenyika? Varimi vanoshanda nesimba kudonje kutobhako kukotoni kune zvirimwa zvose asi chavanowana hapana. Kana ivo vanorima chibage hapana. Pane vana makoronyera vari pakata vari kungodya zvevapfupi nekureba. Vari kungodya zvevatete neukobvu hwavo. Vari kuzviratidza kuti huita kwisaka hei nyaya iyo inoda kugadziriswa.
Nekuda kwehuori hunonzi huri kuitika uku zviri kukonzerawo matambudziko akaita sei kunyika yeZimbabwe?
Nyika yedu 68% havana chikafu, 68% vari food insecure, 49% vane nzara inotyisa nenhamo inotyisa, extreme poverty nezvinotaurwa nana World Food Program nana World Bank. Zvazvinoreva ndezvokuti pane zvinoda kugadziriswa. Migwagwa yedu haisati yambogadzirwa kwemakore 43 apfuura. Migwagwa hapachina, yangova nzizi dzega dzega, mihomba yembambaira. Mukanotarisa zvikoro hapana kana chakavakwa. Zvipatara zvatova muchipatara, izvo zvipatara zvacho zvinofanira kurapa urwere ndo zvakutorwara. Saka zvose izvi zviri kuda kugadziriswa.
Zvii zvingaitwe kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha here?
Chinogadzirisa nyaya iyi ndechekuti manga haakweshwi kumakumbo, manga anokweshwa mumusoro ozoenda hako kumakumbo. Saka kugadzirisa leadership ndokunodikwa, nokuti kwese zvinotangira kuutungamiriri. Hove inoora kutangira kumusoro. Saka zvokunoti waona hove yaora unobata-bata kumuswe uku. Nhamo yegwaya kuora kutanga nokumusoro. Saka ngatigadzirisei kumusoro. Ndokunoda kuvandudzwa zvese izvi kuti zvipere. Panotodikwa chimbi chimbi kuti nyika ishanduke
tive ne utungamiriri hujechetere, utungamiriri unotika nokuremekedza vanhu nokutika nokuremekedza Mwari.
Mutungamiri webato tinopikisa Residence Coalition for Change vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed nasi vapika kuti vachaparadza mauto nemapurisa ose akaumbwa nematunhu akasiyana-siyana munyika mavo, vachiti izvi zviri kukonzera kunetsana nekusagadzikana kwenyika. Mauto aya achapinzwa muuto rimwe chete renyika, zvimwe chetezvo zvichaitwa kumapurisa. Kubva zvakatanga hondo munyika iyi munambudzi 2020, mauto nemapurisa erudzi rwechiAmhara akatora nzvimbo iri kumawirira kwedunhu reTigray, yagara ichirwirwa nevanhu vechiTigray ava nevechiAmhara. Vatori venhau havabvumidzwe kuenda kunzvimbo iyi kunonzi kuri kutyorwa kodzero dzevanhu. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, China yapinda muzuva repiri nhasi ichidzidzira zvechiuto nekushandisa ndege nengarava dzehondo pedyo neTaiwan senzira yekuratidza kwayo kusafara nedanho remutungamiri wenyika yeTaiwan, Amai Tsai Ing-wen, rekunosangana kuCalifornia, America, nemutauriri wedare reparamende remuAmerica reHouse of Representatives vaKevin McCarthy. China yati chirongwa ichi chinonzi Joint Sword uye chakanangana nekuyambira vanoda kuzvipatsanura kubva kuChina, vachitiwo Taiwan inofanira kuziva kuti iri pasi peChina uye vacharamba vakaitarisa. China inoti Taiwan idunhu rayo, asi mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti China ikarwisa Taiwan vanotumira mauto kunoibatsira kuzvidzivirira.
Nokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tina
makadijeyouth inzinoitwa Opportunity Makanga, ndinoshandawo nebuka rinonzi Mwanasikana Wanhasi. Ndichiritungamirirawo boka iri iboka rinoshanda nemadzimai nevasikana.
Takambokurukura mavhiki apera muchitaura nezvimwe zvirongwa zvamuri kuita, asi iko zvino madzoka nechimwe chirongwa, mungatiudza kuti ndechei chaizvo, zviri kufamba sei?
Tiri kufamba zvakanyanyisa nenyaya yekukurudzira hutano hwemadzimai kana vari panguva yavo, pamwe chete nevanasikana, nekuti tiri kutarisira dambudziko nedambudziko rokuti zvavanoshandisa kana vari panguva yavo hazvichinyatsokuwanika zvakanaka. Dzimwe nguva zvinenge zvichidhura, madzimai edu mamwe mazhinji pamwe vanenge vasingaendi kumabasa, ndanezi vanenge vasitorinangana nemari yacho yekutenda. Saka tinekambeeni yedu iyo inozvishongedza vanasikana. Saka kana tichishongedza vanasikana, tiri kuti ngatibatsiranei kuti madzimai nevanasikana pavanenge vari kunguva yavo zvinhu zvinovafambira zvakanaka. naizvozvo tine vamwe vanotibetseredzawo vamwe vemasangano nevamwe vakazvimirira vachitipo dzimwe nguva anogona kuti titaine mari yekuti tengai zvinodiwa nemadzimai kana kuti dzimwe nguva anotiunza zviri zvinhu zvacho zvavanoshandisa zvakaita semapedzi matampons nezvimwewo zvinobetseredza
kunze kwekutenga zvekushandisa izvi pane zvimwe zvamuri kuitawo here zvekuti vamwe vasingakwanise kuwana mari vabatsirikane
takatangawo zvekuti tinobatsira madzimai nevanasikana kuti vakwanise kuzvisonera aya kune kumari izvozvo pedzi nekuti takaongorora zvekare kuti akanakira kuti anoshandiswa kunguva refu haarati kana achinge ashandiswa ipapo uyezve anochengetedzawo nharaunda uye takwanisa kusangana nemadzimai nevanasikana tichitaura nyaya dzeutungamiriri.
Pane shanduko here yamuri kuonawo?
Pane shanduko pamafungiro avo nokuti vamwe vacho vaitofunga kuti havazvikwanisi uyezve vaitarisira pasi vachiona sekunge vasina kufanira kana kuti utungamiriri hunofanira kuitwa nevanakomana kana kuti nevarume chete. Asi tiri kuona kuti naivawo vatovo neshungu dzekuda kupinda mutungamiriro wakasiyana siyana. Takatarisa mumakomuniti medu kana ivo kumachechi aitishenz kune iya yatinoti SRC yeutungamiriro hwavana hwepayunivhesiti. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kuita izvozvo uye tinotenda nokuti tine vamwe vanotibatsirawo vari kuitawo mabasa mamwe chetewo. Tinobvisa mamwe makungano ekuti tinoungana tese pamwe chete tichipangana mazano nokumbiridzana kuti tikwanise kuita chinhu chimwe chete chinounza budiriro kumadzimai nevanasikana. Saka ndinodaira kuti zvatiri kuita uye basa ratakatanga izvi riri kufamba mune zvakanaka asi matambudziko haashaiki zvavo.
Ndeapi aya mungapawo muenzaniso?
Ndinangoti dambudziko guru ratinosangana naro nderekuti hatikwanisi kuti tibate mudzimai wese nemwanasikana wese munyika yedu nokuti vamwe vava kune dzimwe nzvimbo dziri kure kure aya tinoti mahadrich areas nokuti inenge iri shure yedu yekuti tisvikewo kumusikana ari kuzasi zasi kwayo nyika kuitira kuti pasevaane anotaririra. Saka naizvozvo pamwe pacho tinogona kutisingakwanisi kuti tisvike kwavari tikwanisewo kutaita hurukuro navo vakwanisewo kubhenefita kune zvatinenge tichiita. Chimwe chinogona kutitadzisa inhau yekuti vamwe vanenge vasina kana mafoni nekuti isusu gore ra2020 ratakatanga ndiyo gore riya rakuti covidwo ndopa yakanyanya kukurumbira chaizvo uye vanhu vakanga vakavharirwa mudzimba nekuda kuende kutanga. Saka isusu takagona kushandisa mbozhanhare dzedu pakutaura nemadzimai nevanasikana nokuti takavhura mawhatsapp group akawanda zvisikaita anodarika 10 ekuti tinge tichiita hurukuro dzakasiyana siyana maererano nematambudziko aisanganikwa nawo nemadzimai nevanasikana panguva iyi.
Saka vanenge vachida kubatsiranawo nesangano renyu vanokubatai papi?
Ini ndinoda kuti tinowanikwa pafacebook papezi redu facebook pezi yedu inonzi mwanasikana wanhasi. Vamwe munokwanisa kuona kuti zvese zvatinoita munharaunda dzedu ndozvo patinozviisa ipapo kuitira kuti munhu wese agova neruzere zvatiri kuita uye vanoda kutotibata vanogona kupinda kana mainbox yedu. Tiripo zvakare patwitter, tiripo painstagram, tiripo palinkedin. Kasine kana paine vamwe vanenge vachida kutibata paemail, email address yedu inoitwa iyo info@mwanasikanawanhasi.org kana kuti muno vanogona kuzibatsa directly kuemail yangu inediyo opomakanga@gmail.com. Opo yacho ina opoh makanga@gmail.com kana kuti vanogona kuzibatsa parunhare panamba dzinoti 0783743968.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare opportunity nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Aiwa, ndinotendawo nekuvawo neni pachirongwa chenyu chanhasi.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare opportunity Makanga vesangano re mwanasikana wanhasi. Vateereri, ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichaenderera mberi tichitarisa nyaya dzinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chechitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodi pasimba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Vateereri, ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatinzwei mubvunzo watinawo nhasi.
Manheru, nendinoitwa Jedube. Ndine mubvunzo pamusoro pezvirayiro kuti zvinobvumidzwa kumwa kangani pagore roga roga, kana kuti munhu anobvumidzwa kumwa kangani pagore roga roga, uye munhu anobvumidzwa kuregedza kudya mbiriso panguva yakadii? Muzondipawo mavhesi anodudzira mibvunzo iyoyo. Ndiripo pakuda kuziva. Nyika zvedu tiri kuMozambiki.
Kutibetsera nemubvunzo uyu tina vamunoziva mose mufundisi Oliver Mandisodza. Tinokukwazisai mufundisi hoyo mubvunzo.
Kazuwai wadiwa vateereri, ndinotenda Mwari vari kuitire zvakanaka. Tichasamusokora Mwari nhau yechidyo chirayiro mwiri washe kana Holy Communion inhau inokosha zvikuru kuna vose vanotenda muchitendero chechikristu. Kuti tinzwisise nyaya ingaita seshoko raMwari kubva payakatangira muna Exodus chapter 12 yese zvayo paverse 11 papari kutsanangurwa mudyirwe waifanirwa kuzoitwa pasika ichinzi iyi pasika yashe, nekuda kwekuti Mwari vaizoita chitwo chikuru chekudzikinura vana veIsraeri kubva muutapwa vachienda mukusununguka kuKenani. Pari kunzi pachafamba mutumwa werufu achiuraya matangwe ose. Saka paifanirwa kuiswa ropa pamagoni kuitira kuti mutumwa paaiona ropa aizopfuura. Saka changa chii chitiko chikuru chakasakisa kuti Faro azoti regedzai vanhu ava vaende zvavo, hatisisina simba rekuti tirambe takavabata, kwaita kucheka kukuru muIsrael.
Mufundisi Mandisodza, sei Mwari vakaita chiitiko ichi?
Mwari vakaita chiitiko ichi nenzira yekuratidza ukuru hwavo nekuramba achizorangaridza vana veIsraeri kuti ngazviitwe gore negore. Pavhesi 14 inotaura kudaro. So chinhu chaiitwa gore negore.
Muteereri abvunzawo pamusoro pekukosha kwembiriso. Mungatiudze pamusoro penyaya iyi mufundisi Mandisodza?
Tichitarisa kukosha kwembiriso sekubvunza kwazvaitwa, mbiriso yanga iripo kuratidza kuti yaimirira zvivi kana kuti kusarurama. Saka panguva yaidyiwa yaipembererwa chiitiko chepasika ichi, apaifanirwa kushandiswa chingwa chine mbiriso kuratidza kuti vaIsraeri vanga vakasiyana nevamwe marudzi akanga ariko panguva iyoyo.
Nemhaka yei mufundisi Mandisodza, mungatijekeserawo here zvishoma, zvinorevei izvi?
Zvoreva kuti izvoni pane zvimwewo zvidya zvaiitika zvinhu zvaiserebhuretiwa panguva iyoyi navaIsraeri. Yanga isingori pasika badzi, asi vane zvimwe zvinhu izvi zvavaidi zvavaipemberera mamwe mafist avaiita mukufamba kwavo. Asi tinoziva kuti nhau iyi payaizonongedzera pakuya kwajesu paiuraya ropa regwayana, zvaitarisira kuzainongedzera kuna Jesu pavaisakrifisa ipapo. Zvoreva kuti pataakusvika panapa kuna Luke chapter 22:18-20, tasa zvakare Matthew chapter 26:26-28 na Mark 14:22-24. Jesu uri kuratidza chiitiko chitsva chekutaura kuti iye akuenda pamuchinjikwa. Unosvika paanogara navadzidzi vake, unotora chingwa akamedura akachidya akati, uyu muviri wangu unomedurirwe imi. Akavatora, torai mudye, itai izvi nguva dzose mukandirangarira. Unosvika paanotora mukombe akanwa pauri akati, uyu iropa rangu iro inova sungano itsva iri muropa raJesu Kristu iyi. Saka inhau yekuti izvi zvinofanirwa kuti zviitwe nguva dzose muchimurangarira Jesu. Hapana kutemwa kuti gore negore sezvazvo zvakaitwa kuna Exodus, asi apa paakunzi nguva dzose. Tinobva taona zvakare kuna mabasa avapostori chapter 2:42-47 paru kutanga kusangana watende kutanga zvirikunzi vaisangana zuva narimwe rimwe vachiedzerwa zuva narimwe rimwe chimwe chezvinhu zvavaiita kwanga kuri kumedura chingwa kudya chirayiro chashe
saka mbiriso inotiradzei inorevei apa
paru kunzi mbiriso paya zveshokwadi mbiriso yaimiririra zvinhu zvisakarurama kana kuti kutadza kana rebellion saka paitwa paseka kwainzi shandisai chingwa chisina mbiriso asi nhasi tinotona nekuti jesu wauya wafa wabvisa watora kutukwa kwose marwadzo ese abva aroerera pamuchinjikwa hazvichanyanyi kukosha maningi kuvanhu kuti chingwa chine mbiriso kana chisina tiri kuona vanhu vachishandisa chingwa esimbo semucherechedzi wemuviri wajesu kristu ndinotenda mwari anokuitirai zvakanaka mwari wakuropafadzei mwari wakusimbisei ndatenda
tinotenda zvikuru mufundisi Oliver Mandisodza vateereri WhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wandee ndichiti ngatisanganei zvakare zvondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero
tinotenda zvikuru tanonoka wande uye chikwata chechrist like choir chine kambo jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo zvikwata zvitatu zvine mukurumbira nenhoroondo yakasimba dynamos highlanders naked united zvatanga mwaka uno wenhabvu wepsl zvakasimba asi kuti zvingakwanise kubvuta mukombe kubva kufc platinum here michael kariati anoti panyaya inotevera
zvekwata zvitatu izvi zviri pakati pezvikwata zvina zviri pamusorosoro pegungano repremier soccer league izvo sati zvamboitika kwemakore akawanda caps united ndiyo ritungamira makundano aya nemapoints gumi asingangodarikwa nezvibodzwa nedynamos iyo ine mapoints manomwe asi ine mutambo mangwana necranbourne bullets munational sports stadium highlanders iri pachinzvimbo chechitatu nemapoints masere point imwe chete pasi pefc platinum iyo iri pachinzvimbo chechipiri asi mubvunzo ndewekuti caps dimbare nebosso dzicharamba dzichitamba nhabvu zvakasimba here zvekuti dzitore mukombe wepsl uri mumaoko efc platinum kubva muna 2017 mutsigiri wedynamos vashepherd saizi vanoti semaonero avo mukombe mwaka uno uri torwa necaps united kana nechikwata chavo
dynamos caps nalenders zvikukwidzana asi timu ichatora zvandakatira seitimu yangu inonzi dynamos
mutsigiri wecaps united vamunyaradzi musavengana vanoti gore rino zvinhu zvavo zvakarongeka zvekuti mukombe ndewavo
gore rino ritagadzirisa zvinhu zvedu last season taitambura tatisina financial backup yakakwana gore rino tagadzirisa zvinhu zvedu taane mari
asi muongorori wemutambo wenhabvu vakudzaibere vanoti zvana caps united nana dynamos kutungamira kwetirakita asi fc platinum ndizvo
platinum fc ndoyandi kuona kunge iri consistent
mutsigiri wechikwata cheblack rhinos vamozi chipetsa vanotiwo
ana fc platinum nana chikenini matimu anobhadhara saka ndovati kutitira zatanowina lei
asi murayiridzi wemanika diamonds jairos tapera anoti veruzhinji vari kutarisira zvikwata zvisirizvo vachisiya majam boys ekwamutare
naizvozvo nesuwo tine chivimbo ichocho chokuti tichafanira kuti titambe chaizvo tikohwe pese patinokwanisa kukohwa
pazvikwata zvitatu zvine mbiri munyika caps united ndiyakapedzisira kutora mukombe weleague muna 2016 ndakamirira studio 7 muharare ndini michael kariati
pamitambo yatambwa nhasi zpc kariba yarwa triangle 1-0 aiwa vateereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichivimba kuti mave nezuva reeaster rakanaka muchipemberera kumuka kwaishe jesu kristu anokonekai nemufaro ndini wenyu blessing zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina gibbs dube munhau dzeisindebele
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 9 kumabasa 2023 ngukhipsi Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Abasibo bantu be Citizens Coalition for Change. Ama Resident Association akhona, abantu abenza ama survey isikhuthi mfundo, abantu abenza okwe-traditional healing bakhona.
Uzuqalile umsebenzi wabahlolisisa amagama alabo abakhethwe nguZulu ukuba bemele ibandla le Citizens Coalition for Change kukhetho oluzayo.
Yena ozagcina ngelizwi lokugcina ukuthi lowo nguqondane nabantu ngokwani. Futhi ukuthi ikomiti yakhona eyenza ama-validation iye fanele ibe yikomiti eqondileyo.
Abalandela okwenzakala kubandla le-CCC bathi amalunga ebandla leli alakho ukuxabana uma ukhethwa kwabantu kungenziwanga ngemfanelo. Kwezamasiko sixoxa ngoZimo. Salethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi sebeqalile umsebenzi abahlolisisa amagama alabo abakhethwe nguZulu ukuba bemele ibandla leli kukhetho oluzayo. Abaphathi ntambo bebandla leli bathi kulabamela izakhamizi, inhlanganiso ezizimeleyo, izicamfundo, osiyazi, labanye abahlolisisa amagama abakhethwe kuhlelo lwe-consensus candidate selection ngeviki ephelileyo. Umnumzana Sweden Sturo Rosa obona ngokwethulwa kwemibiko kobulawayo uthi bakhangele ukuba bazaqhuba kahle umsebenzi abaphethe uhlelo lwabo olubizwa ngokuthi i-validation.
Yakhesi sokuqalisa ke ethiwa yi-validation process. I-validation process leyo ihlanganisa esingathi ama-stakeholders, izakhamizi esingathi cross-section yama-stakeholders, abantu abaqakathekileyo kumphakathi ababeza khuluma bona imbono yabo mayelana nabantu abaqanjiweyo. Kuyokuba le-security ethiwa yi-vetting. Ubona ukuthi labo bantu abaqanjiweyo ngabantu abangasoze yini bebhazile besiya kuZANU-PF, ngabantu abathembakalayo yini kumbeni vele ngamaqili. So khonokho yenye into eza kwenziwa. Kuphinde kube ukuqanjwa kwamabizo esingathi announcement.
Ye, kolampo uyakhuluma ukuthi kuza kuba le validation yenaleyo, abantu laba ababekwenza ngobani njalo bakhethwe njani?
Abantu laba abasibo bantu be Citizens Coalition for Change. Bananzelela ama Resident Association akhona, abantu abenza ama survey akhona, isikhuthi mfundo, abantu abenza okwe-traditional healing bakhona, abantu becaweni labo bakhona. Ngasho ukuthi bakhona abantu abaningi phakathi kwekomiti nale eyenza i-validation. Okunye vele lamine kathesi ngingaqamba amanga ukuthi ngiyazi ngukhulumayo futhi abantu abayenza okwe-security iningi labo asibo ma-members of the Coalition for Change. Ku-nomination process kwenzakala ukuthi omunye umuntu azenze nje umuntu ongaphelelanga afake ibizo lomuntu onjengotinotimba owazakala ukuthi umuntu weZANU-PF. Into enjalo imele ibanje ku-validation uyabona. So abantu laba isiwo bantu besibilesiseni ngathi abantu abazimeleyo.
Siyakuzwa kakhulu, akusuze kube le nkinga khonapho ukuthi bona babazela ngaphi abantu laba, baba bekhangela ama-CV kumbe bakwenza njani?
Kuvele abantu abaningi esibabone bebamba lowo msebenzi lathi siyamala ukuthi abantu laba bavela ngaphi, ngoba ngathi esigabeni sami kutholakale kulo mnye umama, mina angikwazi ukuthi umama lo ungene njani kuhlelo lo. So ukuthi ngibe kwazi ukuthi abantu laba bakhethe njani, hhayi ngabe ngiqamba amanga. kodwa sikukhangela ukuthi iprocess le izahamba kuhle. Bona kwezinye indawo kusuke kwaba lokuthi abantu sebethatha ukuthi sokulokhetho, ubona abantu befuthelana phakathi angazani sokuthiwa sokulokhetho angani bibala amavoti. Hayi, ayisikho i-nomination eyodwa iyenelisa ukuthi ibizo lingene phakathi kwani kwengwane. So lokho okunye sesibuza ngabantu njalo bezama ukuthi bephazamise inhlelo zethu. Abanye lakho yikuthi babe lezikhundla ababevele belazo, ngathi i-resident association. Ungazi ukuthi i-resident association awuyifuni ngoba i-resident association imela izakhamizi, njalo umuntu oyaba yinkokheli uyabe meleni iyabe imele ama-resident. So akhona amaqembu aqakathekileyo esiwazi thina ukuthi ngeke sathi asiwafuni, kodwa ukuthi kwenziwe ngubani. Hayi, mina kwakhe sangazake ngitho ngoba into yangikhona vele phezu kwamandla ami, njalo abantu bangikhona impazi. Lami ngilokwesaba, lami ngiyi-candidate ukuthi abantu laba pho bazangikhetha yini. Kuba lami bengithanda ukuthi ekulisi kube ngabantu embaziyo ukuthi lami bengiyakhalaza ngithi ngicela lingikhethe, but hayi.
UMnumzana Swithani Tiyorotsa yisikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo, sixoxelaye eku-Ward 1. Sixoxe njalo lo mnumzana Joyce Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe lezenotho ezimeleyo.
Inkinga yokuthi wona vele ama-primary elections adinga nje inkulumo lomxabano. Indlela le abayisebenzisile mina ngibona ngathi iyasebenza kuhle nxa abantu bevele behlala bonke bewelelana, ngoba kuphuma nje umuntu ofunwa ngabantu. Kodwa njengoba usitho nje besisabanika i-validation yakhona ngaso asethukula ama-candidates ambalwa, yena ozagcina ngelinji lokugcina ukuthi lowo ngiyoqondane nabantu ngobani. Futhi ukuthi i-committee yakhona eyenza ama-validation iye efanele ibe yi-committee eqondileyo engelayami kwabanye abantu, ukwenzela ukuthi umuntu ophumayo aphume engumuntu oza ishisisa yilaba abamkhethileyo. Kodwa ngibona ngathi kuyasebenza.
Ye, kodwa nxa sikhangele sibili kula bantu abanjalo abahlezi phansi, sibona amagama lawa ababazi abantu bangikhona, abanye bababazi. Kodwa wena ngokubona kwakho, nxa umuntu engabona omunye athi lo nanyamazi, mbona zani kakumelanga angene, ukuthi kambe engaphumele ukuthi amvimbe umuntu wangkhona?
Kasi nxa yabona ukuthiinto ezimbili, nxa indlela yakhona ngizawuthanga kuba kusetshenziswa ama-street point person, lapho inkinga yaqalela ngabeqala khonapho. Ngoba nxa umuntu wakhona owayefanele aqale adinga amabizo engumuntu ovele eyame kwenye inhlangothi, kuzakuba yinkinga. Kodwa umsebenzi wekomiti yakhona yonale edinga kumbe erikhomenda ilizwi iqakathekile, ngoba akusizi kwenzakale ukuthi kuphila kuphuma abantu abathathu nje ababili abangajiwa ngabantu. Isizathu se-nomination phela esikhithi lezo, kodwa ye kungenzakala nxa umuntu vele engathi uyamazi evele le nkinga zakhe abantu bemfuna, kungaba lenkinga. Bona ngathi i-committee yakhona nxa ilabantu vele abaqondileyo abathembekileyo, yena lo awazamurekhomenda nguye awufanele athengiswe ibandla iwakhe nge-constituent.
Ye, kulapho-ke nxa sikhuluma sisiya phambili siyabona ukuthi vele kuningi okuyenzakala, njalo abantu bathi kungcono ukuthi ngakho usetshenziswe lokho kuthiwa ngama-primary elections. Okungcono ama-primary elections lalokho kuyini?
Hayi, iproblem ama-primary elections anti vele mina njengoba ngisakithi ngangivele ngaqala ukubhala ngakho kudala abo 2013. Ama-primary elections ayayekhethwa ngabantu abakuma-structures, kuthi ukuthi u-organizing secretary eku-district loku-province uyakwanisa ukuthi adinge ayenze abumbe ama-structures akhe yena alabantu abamsapotayo kumbe alabantu abasapota i-candidate yakhe ayifuna yena. Yikho siyokucina siyacina sokudinga umuntu ongafunwa ngabantu.
UMnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, sixoxelaye eseHarare. Abantu eZimbabwe njengenhlala yenza bananza ikhefu lePasika. Abanye badla ezivela emlonyeni, kube labanye abasula lona ithonsi letiye kukhefu leli. Kudala babesidla bekholisa abantu abanengi umnotho ungakabi lokhu oyikho khona kulezi nsuku. Loba kunjalo kulabanye abalokhu bezibuza ukuba iPhasika yona yasungulwa ngubani. Uze sizwe okuningi ngalokhu, sixoxele umfundisi Thandeko Zintimkandla.
Yiso isiqhongo sokholo lwabo ukuthi aluba uJesu wabuya ngawafa esiphambaneni njengokujabiseka kwemibhalo, ngabe isikhristu siyafana nje lezinye iy'nkolo zonke? Isikhristu yiso sabika abantu ithemba lokuthi lanxa bengafa kodwa banakho ukuthi bavuke, ngoba uJesu wavuka ngemva kwensuku ezintathu. Kanti njalo iPhasika kukholelwa ukuthi abantu umlimi wayebeginyiwe ligazi lezimvu, lezinkomo, lembuzi ababezihlaba kungahlambululi umhlaba lezono zawo. Yikho-ke okuthiwa yiPhasika. Manje njengoba kwakudliwa ngelesintu esingelamvubelo, unathwa lamawayini, ukube yindlela yokudumisa lokubonga leso sehlakalo sokufa kwaJesu esiphambaneni lokuvuka kwakhe. Ngamathithane ngathi yiyo iPhasika leyo.
Lwavela ngaphi usuku lolu nxa ungasibekela khonapho ukuthi baluphawula ngenxa yalokhu lalokhu?
Lwaphawulwa ngabafundi phela sekwenzakele khonoko okwenzeka naye. Yibo ungabona iTestamente elitsha, incwadi ezine zokuqala, uMateyu, uMarko, uLuka noJohane, yibo ababengofakazi balezo zinto, yibo abawubhala phansi bekhona lokho.
Ye, phose lokugcina khonapho mkadla.
Ye, iPhasika-ke liqakatheke kakhulu ngibala kwezokholo, ngobana yilo njengoba ngithilo elehlukanisa isiKristu nezinye iy'nkolo eziningi ezijiyeneyo.
Lo ngumfundisi Thandeko Zintimkandla, sixoxelayo eseGwanda esabelweni seMatabeleland South. Singangeni kusigaba esilandelayo, sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakukomiti yedalele Congress eHouse Select Committee ebona ngokwenzakala kwele China bathi kuyethusa ukuzilolonga okwenziwa ngele China duzane lele Taiwan. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele China lihlose ukuhluthuna umbuso wakwele Taiwan, ngakho-ke ele Melika sokumele lilolonge kahle ibutho lakulelo lizwe. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uThabo Vester owabulala owesifazana njalo wadlwengula ababili wagwetshelwa ukuhlala entulongweni okwempilo yakhe yonke usetholakele ephila eMalawi kulandela imibiko ethi wafela entilongweni ngomnyaka ophelileyo. Amapolisa athi athethe umnyaka wonke edinga uBester. Wafela entilongweni ngesinye isibotshwa athi uBester. Sokuyisikhathi sezamasiko. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana David Mhambinyana Ngwenya, inyanga elodumo. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo baba.
Hayi, ngiyabonga lantu.
Ye, akusitshele baba Ngwenya, namhlanje sikhuluma ngodaba lozimo. Uzimo kuyini?
Uzimo yimfu eyabe idalwe ukuthi ubulele umuntu. Abantu bakamufi babesebemvusa ukuthi ngazilwele aliphuphuthe lize libhadale izinkomo lina elimbuleleyo. Ngikho kutho ukuthi luzimu lolo, abanye balubiza bethi ingwendela uzimu.
Kuzima lapha kuqala njani
baba?
Luqala njani uzimu?
Angithi luqala ngabo bona abo abaselweyo. Abafelwe yibo abazakwenza imithanithane yabo ukuze lwalo umuntu ofileyo avuke alikhathaze.
Into zemithi asiyokuloya khonoko, kuthiwani khonoko?
Hhayi, asikokuloya.
Nxa imuli
kwakuvele kukhona.
Ye, qhubeka.
Kwakuvele kukhona khonoko. Angithi iBhayibheli lelo litho okutshaye ngapha kwesihlathi lawe akakutshaye futhi angakutshaya ngapha umnike akutshaye ngapha. Yikho konke khona lokho okwengwendela okwezimo yinto esadalwa layo ukuthi ngakube khona phakathi kwethu khona lokho.
Kuvame kanganani esiNdebeleni lokho?
bengisithi mina izinto zonke lezi zadalwa uNkulunkulu labantu ukujezisana kuvele kukhona kanjalo akusoke kudilizwe muntu akusoke kuphele into ehlezi silayo yikho abantu babhadalisana nezinkomo ukuze kuvalwe ingozi yona leyo bangabhadalisa kwehluleke nxa bebhadele sebe sebeyivusa iyabuyela emuva ngoba sebekhuphile abawukhuphileyo wena lokhu uqhubeka nemithi yakho ukuthi uyababulala nxa isibuyela emuva ayisavaleki yikho kuthiwa impindamuva ingozi
kodwa kuyavimbeka yini abadala bakulungisa njani khonokho dina njengezinyanga liyakulungisa
bakuvala ngokubhadala ngokuhlawula umonakalo
ye siyakuzwa kakhulu baba Mgwenya phosele ukugcina baba elokugcina
ye yikho mbona ilokhuza lalaleli ingwendela ikhona uzimo lukhona yinto esikhuza ngayo abantwana ukuthi bangahambi betshaya abantu lanxa uwumsebenzi bani lanxa ulipholisa lanxa ulisosha ungatshaya abantu ngoba uza kutshaya kungumuntu lokhona ngathi kube zifayifa kuhle sokusiyavuma ezaqheda izihlobo zakho yikho umuntu kabulawa
hayie
athi maningi wona lawo
hayi maningi kakhulu sibili baba Mgwenya sibonge kakhulu ungadini lokusasa zilukandaba lamhlanje-ke besixoxa lo baba David Bukavinyana Ngwenya inyanga enkulu ehlala kobulawayo
owawusenziwe manje
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi useNispanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje usihlwa ngiyathemba libe lePasika elihle
usiphatheleni lamhlanje
Namuhla ngifuna sikhangele kuJohane chapter ka 19 iverse ingeka 30 nizabala. Wathi uJesu eselamukele wathi kuphelile wakhothamisa ikhanda lakhe wafa. Ngakho ke lapha sizwa ibala ngoba amazwi akhulunywa uJesu okokugcina. Amazwi uJesu akhuluma okokugcina wathi yena kuphelile. Leli balelithi kuphelile siyakwazi ukuthi ngesiGriki lithi ukuthi lona tetelestai okuthi ukuthi lingumutsho owangathi ukuthi kuphelile khonoku khathesi kumbe sengiqedile okwakathesi kodwa libaleli melele ukuthi kuphelile okwenzakala kudala kuphelile okwenzakala kathesi njalo kuzophela okunye okuzokuya kusenzakala phambilini kutsho ukuthi uJesu lapha nganxa wayesithi kuphelile njalo leli bala lingabe limele ukuthi wayesithi sengiqedile wayesithi sembhadale kwaphela senhle ngaqeda yonke into kwakusijoni lokho siyakwazi ukuthi kudala isivumelwano uNkulunkulu ayelaso singabala kumaHebheru ichapter ka 19 esitshengisa sona isivumelwano esidala lesivumelwano esitsha kuyatshengisa ukuthi kudala uNkulunkulu esese lesivumelwano esidala lama-Israyeli nxa umuntu wayewonile kwakulethwa-ke inkomo zibe ngumhlatshelo kulethwa imbuzi zibe ngumhlatshelo kulethwa izimvu zibe ngumhlatshelo igazi lazo kube yilo-ke elithathayo lihanjiswe endaweni engcwele lapho-ke umpristi omkhulu wayengena lalo ecela ukuthi abantu bathethelelwe izono zabo kodwa siyakwazi ukuba ngesivumelwano esitsha ngoba itestament elitsha uJesu wangena ebukhoneni bukaNkulunkulu kanye wangena ngegazi lakhe engangeni ngegazi lezimvu kumbe igazi lezinkomo kumbe igazi lenyamazana kodwa wangena ngegazi lakhe ezolinikela phambi kukaNkulunkulu ukwenzela ukuthi izono zomuntu wonke zihle zithethelelwe izono zakudala kusukela ku-Adamu lo-Eve bewonela uNkulunkulu bemhlamukela kusiba zizono balabo izono zalabo ababembethelela ngaleso sikhathi uJesu lezono zethu sesingathi kwakuyizono zendulo izono zakathesi izono lezaphambilini uJesu ikwathi sokuphelile wayesebhadale kwaqeda uIsaya khuluma ukuba yena uNkulunkulu Jesu ngakho waba ngumhlatshelo wethu. Nguye owaba ngumhlatshelo uNkulunkulu owamkelayo, owaqeda zonke izono zethu. Konke ukuthethelelwa kwethu esikudingayo, uJesu wakuqeda. Isijeziso ekwakumele sibe phezu kwethu, uJesu wasithatha saba phezu kwakhe. Yikho wakhuluma wathi kuphelile.
Akuyiphethe mfundisi.
Sesigqiba intshumayelo yethu yakuleviki, ngifuna ukukhumbula ukuba uJesu wathi kuphelile. Sengubhadalela izono zakho zonke ngaqeda phambi kaNkulunkulu. Konke ukujeziswa okwakumele kuze phambi kwakho, okwakumele kuze phezu kwakho, isijeziso sakho, ukubhubha okwakumele ube lakho, uJesu uthi sokuphelile. Ngenxa yokuthi yena wama phambi kaNkulunkulu ngegazi lakhe wasibhadalela ukuthi thina sithole ukuxolelwa. Ngegazi lakhe uJesu sathola ukuxolelwa, sathola insindiso. Ngakho iyamukele leyo nsindiso, asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu siza kuwe silanda ukuxolelwa. Siza ngenhliziyo ezibongayo ukuba wabhadala kwaphela. Thatha impilo zethu, sizinikela kuwe ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Nansi impumelelo yemidlalo yekhasi laga Premier Soccer League edlalwe namhla izolo. Black Rhinos 0 Cape United 2, FC Platinum 2 Bulawayo Chiefs 1, Green Fuel 1 Manika Diamonds 2, Chicken Inn 0 Highlanders 0, Ngezi Platinum 3 Rentals 3. Kokunye njalo okuhambelana lezemidlalo, umdlali olodumo uChipo Tsotso uthi abasukulayo kumele bakunanzelele ukuba umdlalo wenguqu lakho uguqula impilo yabo. Kubika uJoseph Njanji.
Utsotso uthi abadlali abasakhulayo kumele bengakhalali nxa kungabahambeli kahle ngoba kulanto ebuya lula empilweni.
I think ibhola liyisibili ungaqinisela. Hayi, uyadlula lokho kuyikho khona. You have to fight, work hard. Into zakhona zibilula. Azibuyilula yonke into, futhi focus. Ungafokasa kakhulu. That if you influence a dog into a Kyoka.
Utsotso odlalela amaqembu abalisele eZimbabwe Saints, LGND, Highlanders, Mashingo United, Wange kanye leMona Africa. Uthole izicoco eziningi idlala njalo uthi wenelisele ukuzakhela indlu ngenxa yebhola.
Angisuka kwaHighlanders, ngisuka star. Ngathola i-offer from Mona Africa, ngadlala ku-Africa. Ama CAF World Europe Champions ngidlala kuMona Africa nami ngasithola ama signing ones ngakwazi ukuthi ngithenge la muntu lwami njengoba ngikhona abalimbona ngikhona ngakwazi ukuthi la ngithenge something yami lami.
Ilizwe leZimbabwe kulezi nsuku lamiswa ukudlala lamanye amazwe ngenxa yokuba lisethiswa umlando ukuba kulokungenela okwengatsha zikahulumende ekuqhutshweni kwemidlalo. Utsotso uthi yena ngomunye wabadlali abavikela ukuba ilizwe lingajeziswa yinhlanganiso ye-Federation of International Football Association, i-FIFA, ngomnyaka ka-1995 lapho abadlala khona kwele Zaire okulilizwe elalihlaselwe umkhuhlane we-Ebola.
Into eyenzakalayo kwakulama-Warriors already ayesepikwe for i-national team. So thina sasifaka ku-standby. Ngibona i-Zaire kwakule Ebola. So thina sabona ukuthi no man akwenzi ukuthi ungadlalwa i-game ngoba iqakathekile izayenza ukuthi lizwe li-suspend. So thina sabe si-volunteer ukuthi singani siyemele ilizwe. Sahamba le asihamba lesibili sibaningi ngosamathumi u-Gift Lunga umzondi yawugatha. Sihamba sazama ukuthi siyenjani sifulfile i-fixture for that game ukuthi iZimbabwe ingajani ingabani.
Utsotso ubedume ngokuba ngumgadli olitshayela emambuleni aphinde njalo abe yimvimbi yevala amanzi. Usengumqeqetshi womdlalo wenguqu kulezi nsuku usebenza leqembu leRakanang elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Oke wasebenza la maqembu abalisayela eBantu Rovers kanye leZim Leopards. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Okumanje sike sizwe ezomculo.
Umina angilali ebusuku ngenxayo. Salibonani, salibonani ba laleli be Studio 7 okhulumayo no Revive Dube ohamba neqembu le The Creatures of God elinamadoda awu4 uNkosilathi Mbambo Onwenu Ndlovu noMbukani Mleya. Iqembu le The Creatures of God lisungulwe ngonyaka ka 2014 la recorda professionally ngonyaka ka 2015. I-album yalo yokuqala eyayisithi yona Baba Abraham esaphinda sarekoda i-album yesibili eyayisithi yona Anginakwesaba eyawine i-award ye-best gospel ngo-2018. Sasesilandela ngo-2019 sakhipha i-album yesithathu eyayisithi yona Kwezwakala Izwi yona eyathola ama-awards amabili. Yaba i-album enhle kakhulu namanje abantu basayithakazelela. Njengoba sikhuluma nje sibhizi silungiselela i-album yethu ye-64 esebhodweni njengamanje ezophuma nje kuwo lalo nyaka sakabisho ukuthi izophuma nini. Ngicela kakhulu i-support kubantu bakithi umhlaba wonke jikelele ngoba sizele sigcwele umhlaba wonke. Inumber esitholakala kiyo ithi yona 073-894-7727. Yikho lapho esitholakala khona siyiqembu. Ungasithinta uma ngabe ufuna sizokusebenzela emsebenzini wakho ngabe umcimbi kungaba yini. Siyigospeli ekwazi ukunyakaza. Asiyileya gospeli eborayo. Siyajabulisa kakhulu abantu uma abantu befisa ukubona umsebenzi wethu bengangena kuma-Facebook noma ngithi Instagram bathi nje The Creatures of God ama-videos ethu akhona khona lapho nakubo-TikTok nakuyonke indawo la esibonakala khona sijabulisa abantu nezindawo lezo. Sengivala mfakazi wami bengicela amavoti njalo ebantwini sinominethiwe umsakazo okhona ama-awards athi wona amaqhawane entaba awards sinominethiwe lapho kwi-best African artist. So sicela amavoti kakhulu ebantwini ukuthi beze bevote. Ngicela ukuthi bangithinde kuleyo number engiyibizileyo again ethi 073-894-7727 ukuze sibachazele ukuthi sivotwa kanjani. Ngiyabonga.
Revive Dube lama preachers bachazile kunjengomangalisayo. Singagqiba uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ezinye besilazo. Usuqalile umsebenzi wokuhlolisisa amagama alabo abakhethwe nguZulu ukuba bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho oluzayo. Abalandela ukwenzakala kubandla le-CCC bathi amalunga ebandla leli alakho ukuxabana uma ukhethwa kwabantu kungezwanga ngemfanelo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje wolivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga. Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.